zvakadai zvekunyanya kukonzereswa nenyaya muchirungu tinoiti deflation. Vamwe vanoti disinflation, but deflation zvinoreva kuti mitengo yakaderera zviri kukonzerwa nekushomeka kweyatinoti pachirungu aggregate demand muekonomy. Nyaya dzeliquidity, kushomeka kwemari kwaaffecta ability yemaconsumer yekunge vachitenga zvinhu. Saka mitengo yezvinhu zvakati wandei tirikuona iri kuo yakati dererei. Hazvirevi kuti zvinhu zviri kudonha, but zvirikungoreva chete kuti zvinhu hazvisi kunyanya kukwira. Zvingori bit statement, hazvisi kukwira semakwirira azvamboita nguva yapfuura. Zvirikungoreflekta kuti muekonomy hamuna aggregate demand. Makaona madisposable income evanhu ari pasi, vanhu vari kurasikirwa nemabasa, makambani ari kuvhara, zviri kuaffecta overall demand muekonomy. Nokuti demand ndo inopusha mitengo yezvinhu. Saka demand kana yakaderera zvinoreva kuti kukwira kwezvinhu kunodererawo.
Saka tingati here zviri kuitika izvi zvakanakira vanhu?
Hazvina kunyanya kunakira vanhu nepamusana pekuti zviri kukonzereswa nekuti vanhu pate zvavo havatorina mari yekunge vachitenga zvinhu mumisika. Nekuti takabatanidza vanhu vese, demand yavanhu vese inonzi kuti ndo aggregate demand. Saka kana vanhu vasina mari yakakwana muhomwe dzavo mumabhanga, zvinoaffecta ability yevanhu kunge vachiwana zvigadzirwa muzvitoro. Saka situation iripo ndeyekuti zvinhu zviri kuwanikwa hongu, but vanhu vakawanda havana mari yekunge vachizvitenga.
Tichitarisa gore rapera tinoona kuti chienga chiri chiitiko chinenge changa chidzokororeka mwedzi nemwedzi. Mungatarisira here kuti gore rino zvingawedzera?
Hongu, gore rino zvinogona kutowedzera nekuti takatarisa mambiriro akaita zveupfumi, hatikuona kunge zvinhu zvichanyanya kushanduka for the better chienzanisira nezvanga zvanga zviri gore rapfuura. Munoziva kuti iro gore rino tiri kutarisira kuti kusatsarukana kwemvura kunogona kuita kuti agriculture production itoderere pane zvayange gore rapera.